manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 8/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So dataisa mweya wekubatana pamberi. Dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tachiva taita upindi ndoga. So pari zvino hangu tiri nisatenda idiki. Pakabuda mubatanidzwa, amenu, kune imwe akanenge atombi.
Vatenda ibiti vanoti kuumba mubatanidzwa kwevanopikisa kukona ng'anga murapwa achida.
Mari kwakauya $72 million yakashanda imachina yauya.
Mari yechikwereti yakapiwa kanzuru yeHarare neChina yononoka kuuya.
Vapolisi tinobate kurasika kuti vanhu vese vatopererwa. Ndosaka vamangudzi vakaondera mari yavanopiwa kuAfribank vachasema mumasekita zeekonomi.
Nyanzvi miyadzi zveupfumi inoti Zimbabwe iri kukundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti vanoti nyaya yekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dza2018 inenge yakona ng'anga murapwa achida. Zimbabwe ine mapato anopikisa anodarika 60 uye vakawanda vanoti akasabatana anokundwa musarudzo nezanu PF. Mukuzeya nyaya yekuumba mubatanidzwa iyi tabata vabiti.
Handiri kuona kunge manegotiations aya hapana kwaari kuenda nekuti tadzoka towanza manegotiations kumaHarare. So kune mwana andoti akangodhakwawo akaenda paHarare otanga kutaura manje mujuru uya kwakati diti uya kwakati hazvidaroba. If we are genuine todaidzana topinzana murumu totaurana chokwadi imi makamira so imi makamira so imi makamira so topedza nyaya idzi. Tadzoka taita vamwe vanhu vedu vari selfish. Vamwe ndo vanofunga kuti vahombe straight kana uri muhombe kaunengodai uri kustate house. So dataisa mweya wekubatana pamberi. Dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tadzoka taita umbimbi ndoga. So pari zvino hangu ndiri nisatenda ibiti. Pakabuda mubatanidzwa amenu kune imwe akanenge atorwisa handione zvichibuda.
Asi muri kutaurirana hei?
Hakutaurirana, tiri kutaurirana and we are going to give it every short of our ounce of energy we have. We are going on that table bona fide and genuine. Because this thing can't fall on our shoulders.
Panga apa ine mashoko ekuti panogona kudaidzwa vana mutongi gavave kunze kuti vaidze kukuyananisa zvingashanda here?
Ndinowana kusenza but it's very regrettable kuti tingatadze kuti tiite disagreement. We've got very competent people in these parties. Mukaenda kuMDCT kune mukomana anonzi Douglas Monzora akanegotiate a constitution. How can he fail? How can we fail to negotiate a political parties agreement? Mukaenda kuMDC yavangube kuna Washman who also negotiated this constitution. Mukaenda ku PDP ndiriko nana Gordon Moyo takanegotiate the Zimbabwean constitution. How can we fail to do this? Mukaenda ku NPP kuna kwana mai mujuru vakanegotiatewo zvinotyisa vachiri ku Zanu PF. So how, what is it that is failing us?
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare. Nyaya yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura muHarare ichatora nguva yakareba sezvo China isati yapa kanzuro yeHarare mari yose yechikwereti inosvika mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemanomwe yakanyoreranwa pasi muna 2011 pakati pehurumende nebhanga rekuChina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Mari kwakauya $72 million yakashanda imwe chinaya dzati yauya.
Saka imwe yacho iri kuuya rini uye chichiri kupa kuti inonoke kuuya.
No, iyo takangoitarisira kuti uye. Takaitarisira tinovimba kuti inouya nenguva isipi zvayo. Takaitarisira.
Pane chikonzero here chiri kuita kuti inonoke?
Ah, zvikonzero zvinenge zviripo hazvo. Isusu tatarisira kuti mari uye nekuti ndizovimbiso dzatina.
Asi hamuna kukwanisa kuita zvimwe zvamanga muchisungirwa kuita here? Pane zviri kugadziriswa here? Zviri kufamba sei?
Hatina chatakatadza kuita. Hativimbisi yekunzi mari yaako padyone kuuya iripo. Ndizvo zvatangomirira mari kuti iuye.
Saka mari iyoyo ikauya munenge makugadzirisa zvinhu zvakaita sei apa?
Tinenge takuenda kuquarantine control. Kunogadzira mishina yekwarantine control, toenda kuma waste water plant, kunogadzisa futi ikoko zvoda kugadzisa ikoko.
Saka kuri kuti yauya munenge mozopedza riini kugadzisa nyaya yemvura iyi, uye zvinenge zvoreva here kuti vanhu vanengeona mvura pasina matambudziko kuguta rese reHarare?
Mazuva ekuti tinopedza riini zvinobudikidza nekusvika kunenge kwaita mari. Iko zvino tikakuudzai kuti tinopedza mwedzi wakati hazvishande nekuti mari yanga isiri apo.
Mutauriri weHarare City Council vaMike Uchideme vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano, avo vanoti Zimbabwe iri kundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nenyaya yekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Tabvunza vaMugano kuti sei vachidaro.
Sapolisi inobate kurasika kuti vanhu vese vatopererwa. Ndo saka vamangudya vaifanira kutora mari yavaropiwa kuAfrican Bank. Vachasema masectors eeconomy. Tine masectors anonzi mapharmaceuticals emishonga. Zimbabwe yanga iri pamberi peSouth Africa nemuAfrica mese pakugadzira mishonga. And chikamu icho tinacho makambani acho tinawo. Asi makambani iwayo vari kugomera nekuti havana working capital. Zimbabwe iri pamberi pahorticulture. Izvi zvakakovhatekwa neEthiopia. Nekuti horticulture company ari kugomera nhau yechi working capital. Zimbabwe yanga iri pamberi pamanufacturing, yanga iri panumber 2 paSouth Africa. Saka ndiwo masectors arifanira kuti vamangodya vatore mari vakande vati inini tokupai capital, working capital, kwete kuti oda kuti kupa bondi. Unopa munhu akagara mari kuti oh chishanda kupa maincentive munhu ari kugadzira. Ndo pari kurasika ipapo. Saka apa wamira ndefodya harina kwarinosvitsa.
Saka tichitarisa muri kuti makambani anokwanisa kuti anga achivandudzwa ochitanga kuti anga achiita kuti vanhu vaone mabasa, nyika ikwanise kutengesa zvinhu zvekunze, vashandi vachiripo here umu Dr. Mugano, kana kuti vamwe vashandi vacho vapera kutiza vachienda kune dzimwe nyika idzodzi dzakuenda pamberi peZimbabwe?
Vamwe vakatiza icho chokwadi, asi Zimbabwe inyika ine vanhu vakadzidza zvikuru zvekuti hatingati vanhu havapo. Vanhu varipo, pane gwaro rakaitwa ne World Bank rakabuda vhiki rakapera ita state of affairs ye Zimbabwe economy, raitotaura kuti Zimbabwe ine vanhu vanokwanisa kuti nyika iende mberi. Chisipo vatungamiriri vari kuita mapolisi ndo vari kutisa mutsango, vari dzive basa varipo wese kumapharmaceuticals atoriko tiri kugadzira tichito export. Tinawo vanhu varipo, asi kuti tiwedzere capacity, tiwedze production, ndo pari kungoda mari ngoti de kabva nebve yasimuka. Vanhu varipo, asi chisipo vatungamiriri vepolisi ndo vasipo, ndo vari kutirasa musango.
Semaonerenyu kuti zviitike zvamuri kutaura kuti mamwe makambani atange kushanda zvakanaka, hurumende ichivabatsirawo nemari kana maincentives aya, pangadiwe mari yakawanda zvakadii?
Kutaura kwaita tichiona magwara aibva kuConfederation of Zimbabwe Industries vanova vanoona zvemakambani vanodiwa $2 billion. Asi tikatarisa tikatora chikamu nechikamu hatingadi 2 billion zuva rimwe chete. 200 million iyo yamangoja inoshandira zvinhu zvakawanda, nekuti tikatarisa makambani Zimbabwe inyika iri diki, haisi inyika yakakura seChina kana seSouth Africa. Makambani edu tinokwanisa kutoaverenga neminwe yomako chaiyo kuti makambani chaiyo toti ndiwo chaiyo chaiyo ndeapi. Haisi inyika kuti unorasika kuti makambani angasimuka ndeapi. Saka tikatora 200 million tikati makambani topa 10 million. Mamwe acho atodi 10 million. Mamwe makambani atodi mari sana Delta. Adi mari. Ada kuti panga pane environment yakanaka yebusiness. Mitemo yakanaka. Yekungobvisa kana kungobvisa indigenization mumakambani. Zvinotonaka. Manje unoti hanzi Delta aida kuunza mari mukambani semuenzanisa. Kunzi kaite indigenize. Vanda kuunza mari acho havaunzika. Unoti kwa indigenize iyo chokuisa chero hauna.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Milton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo tichivabvunza nezvemagariro avewo kuita kwavakaendeswa mushure mekunge vatamiswa nenyaya yemafashamu emvura kuutokwe mukosi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemari yemuripo yavaimbenge vavimbiswa nehurumende makore akawanda apfuura.
Blessing sezva takambotaura pazuva achipera yapatambopedzira kutaura uchindibvunza nyaya yekuti mari yakabva kuJapani 1.9 million iyaya waitaura nezvayo uchindibvunza kuti ko vanhu vachapiwa here vasati vabhadharwa. Izvozvo ndo zvataitaura tichiti kuda vachazotipa kana tava towards my election, nekuti iye zvino vanhu vakazonzi taakukupai mari asi mari yataakukupai its only 20% yemari yevalu yemusha wako. Saka hatingati vanhu vakapiwa. Why? Because vamwe vakapiwa ari mahusa iye zvino vamwe vakupiwa ari mabhondi and vachipiwa 20%. Saka totoona kuti hazvisikuchiitira zvakanaka. Chimwe chinhu chechipiri ndechokuti musi unowu mai mahopa vakauya vakati vanoda kufara kuma 1 hectare munofara, vanoda kuenda kuchibumburu munyoresa. Saka havana clear cut point yavari kutinyatsokuchitaurira, asi kuti tinongoona kuti vari they are just buying time kuti maybe tisvike kuma election, nekuti vanonyatsoziva kuti vanhu vetope mukosi tisi vanhu vakanyanya kutambura. Saka kuda vanongoda kuti kana vakatitaurira towards the election kutipa 20% kwavakaita nekutiimbisa kuti vatapinda kuchiumburu section maybe kuda tingafara. Asi tichibva kwatakabva tichibviswa, ndiri kurangarira minister veirigation vamade vakataura ivo vachiti tiri kuinda kumese vanhu vetope mukosi muri kuinda kumadiridziro. Saka iye zvino takunzi toenda kuchiumburu kure kure nekungasvika mvura. Ndo zvatisinganzwisisi kuti ko chii chavari kunyanya kutiomeserawo vanhu vetope mukosi.
Mati vanhu vakangopiwa zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20%. Kwanga kwasara mari yanga ichifanira kuripwa vana.
Right. 20% ya toti musha wangu maybe wanga uchinzi $200. Ndanga ndichizopiwa chikamu ndo 20% ye $200 ndandichipiwa. Saka hakuna mari yatingati yanga yasara. Vanhu vazhinji havasati vabhadharwa vari kungoti kana musha uri say 5,000 ari kupiwa 20% of that 5,000 ndo mabhadhariro avari kuita. So hatisi kuti just imagine kuti munhu ane musha wake wakavhaliwa kunzi 5,000 opiwa 20%. Munhu iye haasi kubhadharwa.
Asi tichitarisa magariro amakaita ezvino izvi mungati zvave naniwo here?
Hapana chiri nani, nekuti tiri muma 1 hectare vazhinji vedu, vamwe vari kuma 4 hectares. Saka 1 hectare ndo paunofanira kurima ipapo, ndo paunofanira kuti uwake musha wako, ndo pane zvirugu matanga zvese ipapo. Saka hapachatinga tichiri nani, isusu takavimbiswa nairigeshe.
VaMilton Shumba mugari wekuchingwizi vanga vari parunare kuchingwizi kwakare kumasvingo.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, ndaita hurukuro ini naamai Poshia Kandemiri, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington, kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Poshia Kandemiri.
Ndinokutendai zvakanyanya Marvelous Mhlanganya uye.
Amai Kandemiri, tinoona imi pane mabasa amuri kuita ekubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha, titsanangurei kuti ndati mabasa aya.
Tino batira ne nzira dzakasiyana siyana. Zvatinoita ndezvekuti patinotaura nevabereki kana nehamanisha mwari kumusha tinobvunza kuti vamwe vese vari sei zvikuru sei vavakidzani vatakakura tichiona kana kuti vatakasiya vari vana vadiki. Saka patinobvunza ipapo tinozwa kunzi ningasoso ningaita zvakati asi ningasunzwa zvakanaka. Saka zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana trust chayano wako akanga aita dambudziko rekuita accident makore akati kuti apfuura aita accident kudaro akazobviswa rimwe gumbo saka anga asarwa negumbo 1 saka saizvozvo takangona kuti mwana anga achitambudzika zvikuru ndati ndipei nhamba dzake ndiona kuti ndingamubate sei asi before that munina wangu anonzi Sharon Mazenge Zemura ari kuEngland akanga atanga kumubatsirawo nenyaya yemaziso nekuti maziso ake anga atanga kuita dambudziko anga asanyatsoone zvakanaka saka takabvumirana kuti iye ochikondinya nezvemaziso ini kunokuwo ndochitanga kutarisana nezvekuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane saka zvatakazoita manje ndakazotaura naye trust mva ndanyatsomubvunza mva handitsanangura mamiriro azvanga zvakaita ndikaona kuti semukomana wechidiki anga ari panguva yakaoma haana zvaakwanisa kuita negumbo rimwe chete haakwanisi kana kutomboita kana mabhindauko kana kubatsira in any way.
Imi chii chakanyanya kukubatsai nyanya panyaya yemukomana uyu?
Chakanyanya kundibata chekutanga ndechekuti mwana uyu mwana mudiki ari panguva yekunge achishandira mhuri yake vabereki vake achivabatsira mukuita zvakawanda asi nekushaya gumbo kwaanga akaita anga asakwanisa kuita anything. The only thing chaaikwanisa kuita kungomuka ogeza ogara. Saka zvakare nekuona kuti isusu Mwari vakatiitira zvakanaka vakatikomborera vakakwanisa kutiunza kuno kwatiri kune mikana yakawanda saka takayeuka kuti hazvireve kuti kana uchinge wakuno kuAmerica hauchazive kuti vanhu vari kumusha vanoda kubatsirwa hanzi hatichinje mutupo nekuvhakacha saka takatuswa kuti tibatsire trust taakwanise kuzviraramira.
Mushure mekunge trust uyu aenda kunonzwa kuti makumbo aida ya maprosthetic aizoita mari yakawanda sei makazodi
takazoita GoFund saka ndakati trust atorwe video ndobva atorwa video achitaura zvaimunetsa nerubatsiro rwaaitsvaga vanhu vazhinji vakabatikana pakazita mumwe mudzimai akabatikana zvakanyanya akazondifonera akati Mike handimiri ndaona chiro chamuri kuita mari yamuri kutsvaga iyi ndaona kuti imari yakawanda kuZimbabwe pane kambani yandinoziva inobatsira vanoda rubatsiro rwemaprosthetic hands or legs saka inini chera trust akwanise kuenda kukambani iyoyo obva anowana rubatsiro zvechokwadiwo trust akaenda kukambani iyi asvika kukambani iyoyo kotochina takazopiwa igumbo iroro was a third yatakatapiwa kuchipatara zvekuti mari yatakazoraisa haina kuzombonyanya kutibata nekuti yakabva yataita zviri nani ikatokwana ikatozokwanisa kuti kumubatsira achienda kuchipatara achidzoka mari iyoyo ichitokwana saka takangotenda mwari naizvozvo zita rekambani yakabatsira kuti trust awane gumbo ranga rine mutengo uri nani inonzi Rescue Rotary Club of Zimbabwe.
Imi pamakazowana gumbo izaidiwa natrust makanzwa sei?
Ini ndakabatikana zvakanyanya nekuti trust paakapiwa gumbo akapfeka bhutsu kune makumbo ake ese akafamba akaenda kune vabereki vedu akanogara navo pasi akavatsanangurira zvakaitika akavaratidza tsoka dzake dzanga dzaakupfeka gumbo akafara zvakanyanya ndakanzwa kubatikana ndakanzwa zvakare kuzadziswa mumwoyo mangu kuti Mwari makanaka nekuti mufaro waakataridza trust wakanga uri mufaro wakanyanya onyways akati sisi Mwari ndewangu gore rino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai amai Poshia Kandemiri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvenyu tatenda.
Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Musanganya uye iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. nasi tiri kutarisa nezve matano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa mishina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro inenge ichiona mashandiro anenge achita varairidzi maclass pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarairidzi muhurukuro yedu tine munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe tirogamuchira ine mufaro pa Studio 7 vaMajongwe
aiwa tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa
ndokushanduka kwemamiriro ekunze vaMajongwe nasida kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa munotambira sei zviitiko izvi sesangano repTUZ
chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum mari yekuenda kunotenga maCCTV yabheti muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna madheski hamuna makombiyuta hamuna varairidzi havagoni kubikirwa tingwa dzebasa vamwe vana vechikoro vanofenda saka mari iyi iri kubva kupi chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva zvakatanga muHarare zvatekeshera kuBuruwayo zvavako chatiri kuda chacho kuona chii toda kuona kuti tichachipinda mutoireti here chii chatiri kuda kuona basa tirikuita education yacho vakutoikorovedza necurriculum yavo ichai vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murayiridzi abva ava nhapwa pabasa
asi kamanzwiro atiri kuita vaMajongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi
nyika yedu tinoiziva hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezviri kumapato vanenge vachinzi machairman emaSDC vanhu vanenge vachitotsvaga mari zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndokukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure
asi ka vaMajongwe muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo
chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccess information vana vakwanise kushandisa makombiyuta zavo zvine progress mukati izvi zvinhu zviri pau izvi ibulldog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe vanofanira kuongororwa sehwai nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe mareports kuti tichangana musi wakatanga asimo iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose tisu nyika muregion muno ine malecture akatekesera nepasi rese saka titeeeed yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku aaiwa yasmith
zvivi zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo
minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichiitwa nepese nekuti pane vhaiolensi yakawanda iri kuitwa muzvikoro zvino munomu vhaiolensi yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti
aiwa maita basa vaMajongwe
maita basa
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga iko zvino tochimbokupai kambo watora mari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinums. Kambo watora pari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinum tava tasuka kumagumo echirongwa chedu sezo nguva yedu yapera regai tibotarisa misoro yenhau zvakare. Vatendai biti vanoti kumba mbatanidzwa kwevanopikisa kwakunetsa nekuti hapana kuwirirana. Mari yechikwereti yakapiwa kanzuru yeHarare nebhanga rekuChina yononoka kuuya zvopa kuti ugadzirisa dambudziko remvura kunetse. Tabva tasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Nokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEast Ndebele.